Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 23/2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takakwanisa kutumira mashamanisi edu nechishanu chapfuura mushure mokunge tazivisa veministry in terms of Section 5 yes, State Liabilities Act kuti tiri kuda kuti tikusuwei.
Mutevedzeri wasachigaro veMDC vaJob Sikala vokwira kumatare edzimhosva vachida kuripwa negurukota rezvemukati menyika, mukuru wemapurisa pamwe nemupurisa akavasunga pamhosva yavari kupomerwa yekuda kubvisa vaEmerson Mnangagwa pachigaro. Mutevedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations amai Amina Mohammed vanopinda munyika kumusangano wechitanhatu wekubudirira muAfrica weAfrican Regional Forum on Sustainable Development. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vaJob Sikala vanoti vakakwanisa kusvitsa masamanisi kudare repamusoro ekuti varipwe mari inosvika mamiriyoni matatu yamadhora ekuAmerica nebazi rezvemukati menyika mushure mokusungwa kwavo gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kubisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro. Vasikala avo vakazowanikwa nedare repamusoro kumasvingo vasina mhosva vanoti vakwirira kumatare gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe mukuru wemapurisa Commissioner General Gordon Matanga pamwe nemupurisa vanoti akavashungurudza zvikuru pavaive muusungwa Superintendent Daniel Joseph vedivi reLaw and Order muHarare. Vasikala vakatanga danho rekukwira kumatare iri gore rapera munanya mavhuvhu vachikwirira mapurisa pamwe navaKane Matema vaive gurukota rezvemukati menyika panguva iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuvatatu ava kana vatambira masamanisi aya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navasikala pamusoro penyaya iyi.
Takakwanisa kutumira mashamanisi edu nechishanu chapfuura mushure mokunge tazivisa veministry in terms Section 5 yeState Liabilities Act kuti tiri kuda kuti tikusuwei. Iyo Section 5 yeState Liabilities Act inoti iyo tinofanira kuti tizivise hurumende kana tichida kusuwa bazi rehurumende kwemazuva anokwana kuita iyo 60 days tichivazivisa. Saka chizivise chitanga takava pakugara mushure mokushungurudzwa kwandakaitwa, kutoshwa kwandakaitwa pavakanga vachindivhara kumesu apo pavakandizvengesa pachidhinya kuendesa kudhikita apo vakavharira magweta angu kuti andione uye nokundirwadzisa kwavakandiita munzira yekubva pano kusvika kudhikita. Zvakare tiri kuvasuwa makosti ese atakarasikirwa nawo nguva yatakanga tichiendeswa kugare nedzimhosva apo ndanga ndakasungirwa mhosva yemanyepo. Saka chiripo ndechokuti gweta rangu vaJeremiah Bhambu ndo vari kutore nyaya iyi kuti tiendese kumatare edzimhosva. Saka nomusi wechishanu vakaishwa masamoni kuendesa kuavo vese vatakazivisa kuti tava kuvasuwa. Saka takapa sherif of the high court mapepa edu nechishanu kuti aende kunosevha avo vatiri kusuwa.
Saka munotarisira kuwana mhinduro kubva kwavari here kana kuti makungomirira kunzwa kumatare?
izvi taakubvaka kuti ivo vachapindura kuti kupini, asi nyaya iyi takagadzira zvikurusa zviri pamusorosoro kuti dai yange yambosvika kumatare ezimhosva zvotanatsokupepeta umhondi nokubvinya kwehurumende iyi zvichibuda pachena kupikidza nedare rezimhosva.
Ndevapi vamwe vamakakwirirawo dare kunze kwegurukota rezvemukati menyika?
Mukuru wamapurisa vamatanga Daniel Joseph, uyo akanga achitungamirira kumbunyikidzwa kwandakanga ndichiitwa panguva yandakasungwa muna July gore rapera. Ndiye murume akandiitira utsinye hunosvisa husati hwamboonekwa pasi rino. Aindibata semhuka, achindirambidza kana kurasa vhura chaipo munzira kana kuita chero chimwe chungu.
Izvi zvamunotarisira kuwana kubva mumatanho amatora aya vasikara?
Kuwana donhodzo rokupfodzwa maronda okushungurudzwa, ende chokwadi chaicho chiripo ndechekuti nyaya iyi kumatare ezimhosva ini ndiri gweta tinondoihwina zviri pachena.
Saka mune mazuva amakavapa here ekuti vange vakupindurai?
Izvi zvaakutongwa nomutemo. Ukapa munhu mashamanisi, mutemo unoti mumazuva gumi vanofanira kuti vakushandure. Kana vakasashandura pamazuva gumi unoenda kudare ikoko uchiti vaya vakaseziva namashamanisi aya havana kupindura, wondopiwa inonzi default judgment. Kana vakapindura mumazuva gumi tozomirira mapleadings avo, isu tichidavirawo magwara avanenge vaunza kusvika nyaya iyi yasvika pakuzotongwa nedare.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigare veMDC vaJob Sikala vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutevedzeri wemunyore mukuru weUnited Nations Amai Amina Mohamed vakapinda muZimbabwe nezuro vachiuya kumusangano wechitanhatu weAfrican Regional Forum on Sustainable Development uyo uri kuitirwa kuVictoria Falls. Musangano uyu wakanangana nekutarisa budidiro inoitwa pasingaparadzwe zviwanikwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano uyu mangwana. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Panenge pasina chakaipa, ndinoona sezvinhu zvakanaka chose kuti tinenge tichitsikwawo nevakuru vakadai veUnited Nations vachiuyawo munyika medu vachionawo zvatiri kuita, zvatiri kuitawo kumasustainable development goals aUnited Nations. Asi tatinoona chinokosha ndechekuti kuuya kwavo vakusava kungouya kwekungoshanya basi, tongovharana kutaurirana mazwi anonaka mukana kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Vauyawo munyika yakaita seyedu yeZimbabwe, pane magoals acho iwo masustainable development goals akasetewa nekuti anofanira kuachivhiwa. Ngavauye vachiongororawo kuti munyika mavauya umu tasvika papi, tiri kuteedzera here, tiri mugwara here yekuti tibudirire kuti maSDG aya tinomabata tiri mugwara kwaro here.
Ko takatarisawo Africa, muri kuonawo Africa iri kusimuka here ichifambirana netarisiro dzeUnited Nations idzodzo?
Ndinoona pane paviri vakandimiri. Pane dzimwe nyika dzatinoti hedu dzinenge dziri kuedza, dziri kuzama. Takaona nyika dzakaita sana Rwanda nana Kenya nedzimwewo nyika dzakadaro, tinoona kuti chinokosha panyika yoga yoga hutungamiri hwenyika iyoyo, hutungamiri unoratidza kuti une chido here. Ndekuti budiriro chai takada kutarisana tichitaurira chokwadi hainyanyonetsa. Saka ndo panonetsa, vanhu vanenge vachifira mudzimba zvisinzi hakuna mishonga. Asi zvityerwa zvese zvatinodana nazvezvi kuti tinazvo zvinenge zvaindeka.
Vari kutarisa iwo kuti vange vazadzisa zviga zvavakatema panosvika 2030, kwetawo agenda 2063 of the African Union. Munoona here zviga izvi zvichibudirira?
Senyika ndinoona kuti hazvibudiriri. Secontinent sekutaura kwandaita zvakutooneka kuti nyika neimwe inogona kubudirira. Sana Rwanda vandinoona vachibudirira. Asi munyika muno kutaurana chokwadi ndechekuti kana tiri kutotadza kubata zviga zvatinenge takazviitira tega munyika muno, saka zvimwe zviga izvi handitozobooni kuti zvinozobudirira sei.
Abo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vaibe vashandi vekanzuru yechitungwiza makumi masere nevapfumbamwe vakamiswa basa nekanzuru iyi muna 2015 vakabudirira kudare redzimhosva kuti varipwe mari inoita zvikuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezviviri zvemadhora emunyika. Mutongi wedare repamusoro vapisirai kwenda vakapa mutongo uyu svondo rapera mushure mekunge kanzuru yechitungwiza yatadza kuzadza chipfumirano chayakange yaita nevashandi chekuti ichavabhadhara mari dzavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro wesangano revashandi vechitungwiza rechitungwiza Municipal Workers Union, Reverend Ephraim Katsina, kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu pane judgment yakabuda iyoyo yakadaro, ingati yakatanga kubudirira kuMinister of Labour then ibva yazoendeswa kuLabour Court. TakuLabour Court ndokwainzizo vanhu vanofanira kubhadharwa ivavo vanofanira kuti vadzokere kubasa. Kana kanzu yatadza kuti vadzokere kubasa, inofanira kuvabhadhara mari dzatingati dzemadamages nekugara kwavakanga vaita makore ese, nekuti vakazozviona kuti vanhu vakadzingwa vanga zvisina kunyatsotarukana. Saka zvaivaizvo kuti vanhu ivani vanofanira kunge vakadzokera kubasa. Asi kanzu yakati haitakwanisa kutora vanhu ivavo, inokukwanisa bedzi kuvabhadhara madamages. Ndokutonga kwedare, dare rakapa mutongo muriwo kuti either madamages kubhadharwa kana kuti vanhu vadzokere kubasa.
Saka kanzuru yati yapindura here pamutongo wedare uyu?
Kanzuru parezvino semazira amuri kuita kuti haina ari kunyatsonzi ndiye chaiye ari kunyatsomira, nekuti vazhinji varipo maacting assistant, maacting town clerk, acting chamber secretary, acting housing director, acting engineer, acting HR. Saka vese tinoona sekunge vari kutya kutora that responsibility nekukurumbidza. Vakambotanga vambonyatsoona kuti zvii zvingaitike kuti zvisazovatamisawo nevose avo vanhu vari kutsvagawo mabasa kakuti vapinde, vakangoita chiburubhangara hazvimire zvakanaka. Asi I can safely say kuti haisati yanyatsopindura zvinobatika.
Imiwo sevashandi makatambirawo sei mutongo wedare iwoyo?
Uyu mutongo waitofanira kunge wakatotongwa kare muna 2015, nekuti izvozvo mutongo wazouya 2020 wakatambisira vanhu vazhinji nguva dzavo. Mutongo usati waitwa vanhu vazhinji vakafa kuparara chaiko, vamwe ukavatarira zvatozvimaskeleton move havachisina kana upenyu mavari. Saka tototi mutongo wakanga wanonoka chaizvo, zvisinei wakazoita zvavo kuti uitwe just as a class. But tiri kuti dai zvakaitwa nenguva yacho iyoyo zvingadai zvakasiza upenyu hwavanhu vakawanda.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revashandi vekanzuro yechitungwiza rechitungwiza Municipal Workers Union vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashort wave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vasimuka nhasi vakananga kuIndia uko vanoti vanotarisira mamiriyoni nemamiriyoni evanhu kuvatambira. VaTrump vaudza vatori venhau kuti havatarisiri kunyorerana zvibvumirano zvikuru zvekutengeserana, asi vachatarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvekutengesera India mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora ezvombo zvehondo. Senator Bernie Sanders wekuVermont avo vari kukukidzira mukana wekumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika ichatwa munambudzi vakakunda zvine mutsindo musarudzo yakaitwa nezuro mudunhu reNevada. Vanhu vapfumbamwe vafa, vamwe makumi matatu nevanhumwe vakakuvara zvichitepeta kudengenyika kwenyika muTurkey. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achiti pachirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai. Muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichibata nyaya yezvekusimudzirwa kwevechidiki munyika, iyo yatinoti nechirungu youth empowerment. Tichitarisa nyaya yekuti chishanu apfuura nyika yose yanga ichicherechedza zuva reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Vhiki rapfuura pachirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection takabata nyaya iyi tikanzwa vamwe vachigunun'una vachiti hapana chiri chekucherechedza nemhaka yokuti nemaondoro avo vechidiki havasi kuwana mikana yekuzvisimudzira. Saka ndati aiwa, regai tibate vechidiki vebato reZANUPF tinzwe kuti vane maondoro akadii pamusoro pezuva iri. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaAlex Kakanje wechidiki webato reZANUPF. VaGakanje, ndinomugamuchirai muchirongwa. Nyaya yatinayo muchirongwa mainzwa, tipewo maondoro enyu pamusoro pezuva iri.
Iri zuva izuva revechidiki ratingati National Youth Day. Harisi International Youth Day, which means it is specifically for us Zimbabweans. And it's a day rakaitwa establish. It affects zvitorwa pabirthday revaive mutungamiri wenyika vaMugabe. Reason yakaita kuti vaivako vevakuru vechidiki panguva vafunge kuti zvinokodzera inyaya yekuti birthday ravaMugabe setsika rainzi iprogramu yemayouth. Saka kana iri 21st February movement paitwa mabirthday avaMugabe zvainzi ndezvemayouth, vana vari kupemberera birthday rapresident wavo. Saka iri izuva rakatorwa pazuva rekuzvarwa kwavaMugabe, asi isina kuti noriti National Youth Day.
Tinonzwa vamwe vachiti aiwa, chinango changa chiri chekuti vacherechedze mikana yekupa vechidiki kuti vawanewo mikana yekuzvisimudzira munyika. Nemaondero enyu zvaiitika here apo vaMugabe vanga vari mutungamiriro wenyika?
VaMugabe vakazvarwa musi wa 21 February. Paipembererwa birthday ravo inonzi 21st February movement iya, programu yacho mumusangano yainzi inotungamirwa nemayouth, zvakapa vechidiki mukana wokuti vachitore zuva iroro kuti varangarirwe in the sense that mayouth vanofanira kunge vaine zuva rinonzi ravo. Pazuva iri basa guru nderekucherechedza 1 mikana iripo pano vechidiki, 2 zvaitwa kana zvaitirwa vechidiki parwendo rwese rwafambwa uru. Pari zvino taakutora zuva iri semusi watinocherechedza nekuremekedza vechidiki kuti tambofamba rwendo rwakadii, ndezvipi zvatingagone kuitirana, kureva kuti kalenda redu reZimbabwe rinorekognisa muyouth. Chainenge chichirambwa pazuva iri kuti vechidiki ngavaregedze kudzvanyirirwa.
Tichitarisa zuva iri zvarinoreva kusimudzira vechidiki, mungati izvi zviri kuitika here munyika izvozvi?
Nyika yedu haina kuomera vechidiki chete. Saka nhau iripo ndeyekuti munhu wese ari disadvantaged nekuomeswa kwakaita nyika yedu. However, kuachivhida kwacho kuripo, nekuti mukatarisa kabhineti yatinayo nhasi ine vechidiki vakawanda. Tine kabhineti ine vechidiki vakaiswa muzvigaro zviri sensitive. Mukatarisa nhasi kune urongwa hunosimudzira vechidiki hwakawanda huri kuitwa munyika yedu, kwaanana youth in farming. Ezvino kune land audit, president vamunangagwa vakati kana land audit yapera, land yacho yawanikwa iri inexcess ngaipiwe vechidiki. Nyaya yekumayunivhesiti vadzoserwa maloni. Saka zvinhu zvese izvi tine chikonzero chakasimba chekucelebrata youth day, nekuti tiri kusimudzirwa neurongwa huripo.
Pane vamwewo vari vari kuti chinangwa chekucherechedza zuva iri hapana mune mazwi ekuvapa here
izvi chete zvinotaurwa nevechidiki vane pfungwa dzekungopanduka nedzekungopikisa zvese zvese chatiri kuda sezimbabwe handikutaurire mukoma tiri kuita kuti zimbabwe isabudirire tava nevechidiki vaakukoshesa zvematongerwo enyika kupfuura upenyu hwavo vechidiki vese ngatimbowiriranei kusiyana nemhirizhonga ndo zvandirogona kuzivisa kune vechidiki vedu
aiwa nguva ndoyadyanana tinotenda vagakanje muri Zimbabwe mabva kunzwa kuna vaAlex Gakanje wechidiki webato reZANU PF tanga tichibata nyaya yezvekusimudzirwa kwevechidiki munyika iyo yatinoti nechirungu youth empowerment tipewo maondoro enyu muri Zimbabwe munokwanisa kutinyorera paWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318 kana muchida kukurukura neni ndiripo paTwitter uyezve paInstagram @bigmike3bigmike3 ndiyo username yangu musakanganwa kuti tinosangana zvekare paFacebook page redu revoa Shona pachirongwa The Connection chirongwa chinotanga na 8 PM chichipera na 9 PM paFacebook page redu revoa Shona nemusi wechipiri nguva yangu ndiyadyana namuri yeZimbabwe anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove bye bye.
Tinotenda Big Mike iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero muhurukuru yataita naReverend Gilbert Mzenzi Mabasa vekereke yePentecostal Assemblies of Zimbabwe.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasimba
maanero akanaka vateereri tinosanganazve mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero nhasi tinoda kutarisa nyaya yevhangeri reupfumi kana kuti prosperity gospel kutibatsira kunzwisisa nyaya iyi nhasi tatsikwa namufundisi Gilbert Mzenzi Mabasa vePentecostal Assemblies of Zimbabwe. Mufundisi, tinoona mazuva ano kuti vanhu vazhinji vanotaura nezveprosperity gospel kana kuti vhangeri reupfumi, tiudzei kuti zvakamira sei?
Sezvo zita richidudza kuti chinhu chakagadzirwa chii, zita rinodudza kuti danda rokubika narungoti, danda rokusunga nzombe ijokwe, danda rokuviga mufi coffin. Saka prosperity gospel igospel reupfumi, harisi salvation gospel. Chitendero chakuparidzwa choupfumi chinonangidza vanhu kuwana upfumi, hachisi vhangeri raJesu, nokuti raJesu vhangeri rinonzi vhangeri raJesu Kristu. Saka chitendero chitsva chisiri chitsva hacho, nokuti kunyepedzera kwagara kwanga kuripo kare. Asi chitendero chamazuva ano chave kushandiswa navanhu vanoziva kuti munhu mweya ane nzara yezvomweya, ane nzara yokuda Mwari. Saka vava kutora chinoda kufanana nevhangeri raJesu Kristu, vozendamisa sokunge nderaJesu, asi ivo vachitsvaka nzira dzokuti vaunganidze upfumi hwavo. Saka vhangeri roupfumi hariponese munhu, nokuti harisi vhangeri rokuponesa.
Ko, iro vhangeri rinoshanduka here kuitira vanhu vanhasi, sezvo kareko zvanga zvisinganzwikwi zvakanyanya zveprosperity gospel?
Vhangeri chairo raJesu Kristu harisanduki, rakaparidzwa kare, rinoparidzwa nhasi, richaparidzwa nokusingaperi. Nokuti vhangeri inhoroondo kana nyaya yakanangana nomukana chii. Kana riri raJesu Kristu, iye Jesu Kristu pache zvake haasanduki, anongova ndiye Kristu muponesi nezuro nhasi namangwana. Saka iri ranhasi raakuparidzwa harisi iro chairo chairo vhangeri rekare. Ivhangeri rava kufanana ndingango dhangu neplastic yave kutorwa vanhu vonyeperwa kuti idehwe chairo chairo, iyo iri plastic. Kana kuti zvinongofanana nokuti unenge une $30 chairo iro chairo chairo menyu, pozouya rinonzi fake. Fake yese inobva mune original. Saka gospel reprosperity ndingangoti hangu ifake gospel inonyepedzera kuva genuine gospel of Jesus Christ. Zvongofanana newigi yakapfekwa nomunhu, asi kuti wapfeka wigi ndo vhudzi rako.
Iko kupfuma kwakaipa here nai mufundisi?
Kupfuma chinhu chakanaka chaizvo. Kupfuma chinhu chakasikwa naMwari. Kupfuma chimwe chezvinhu chakanzi naMwari, iwewe ndakusikira kuti undide undinamate, upfume ugare zvakanaka. Asi nokuti nyaya norudo rwokupfuma rwagara rwadzikiswa, muvengi ave kushandisa hafi yokupfuma. kufuma obva aitsaudza munzira kuti mapfumiro acho nechinangwa choupfumi hwacho ndehupi. Ndosaka vanhu vachifarira kumhanyira kuno upfumi, nokuti kuda kufuma, kuda kudiwa, kuda kubudirira, kuda kuziva, kuda uchenjeri zvinhu zvakadzikiswa muno munhu naMwari. Haripinzi denga vhangeri roupfumi, nokuti harisi vhangeri raJesu Kristu.
Sei vafundisi vanoparidza prosperity gospel vari ivo vanopfuma vega vatendi vavo vachitambura?
Ndopa nenyaya yepa. Chinangwa chavo chinangwa chimuredzi anounganidza makonye achikandira makonye mudziva, kwete kuti anoda hove asi ari kutsvaka chikonzero chokuti ambodya munyu. Zvino akadya munyu uchibva muchirongo kwakadaro vanomuseka, saka anoda kumbosasa pane hove. Yadyira hove ndiyo inozodyiwa. Vanhu vanotorerwa upfumi hwavo huchienda kune vakangwara ava vakachenjera, vanoshandisa manzwi nouchenjeri kunyepedzera vanhu ndipei chakati muchapfuma. Ndosaka uchiona kuti mhomho inotenda vanhu vakadaro iyo pate zvayo inoramba ichingova murombo. Asi vanhu ngavazivi kuti urombo hausi hutsvene. Vanounzwa kuti hee, ndiri mutadzi murombo, ndakazvarirwa muzviri. Aiwazve, kuzvarirwa mudanga Jesu kwaakaitwa ave mombe inokumba here? Kuzvarirwa mujeri hazvive kuti ave musungwa. Kuzvarirwa muimba yechitendero hazvive kuti ave mutende. Kuzvarirwa muimba yomurume nomukadzi hazvive kuti vati ve murume nomukadzi. Chinokosha kuti vazive kunamata Mwari kubudiza naJesu mumweya nomuzvokwadi.
Vateereri, nemashoko iwayo anobva kuna mufundisi Gilbert Muzenzi Mabasa vePentecostal Assemblies of Zimbabwe, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda zvikuru netsananguro yamapa vateereri nhasi.
Ndinopa kutenda, sunungukai, nokuti tsimbo hazvikandi. Kristu akandishumidza kuti ndipe shoko rake kuvanhu.
Vateereri, ivai nesu zvekare svondo rinouya, tichienderera mberi nenyaya iyi apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda chikwata cheChristlike Choir nekambo Jesu Isimba kwatinoshandisa mune chino chirongwa.
Toro kubva kuna Baba Harare vakabatana nekubata kwaShe Choral Group. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutevedzeri wasachigaro vemdc vajobsikala vokwira kumatare edzimosva vachida kuripwa negurukota rezvemukati menyika mukuru wemapurisa pamwe nemupurisa akavasunga pamusha yavaipomerwa yekuda kubvisa vaemarson munangagwa pachigaro mutevedzeri wemunyori mukuru weunited nations amai amina mohammed vanopinda munyika kumusangano wechitanhatu webudiro muafrica weafrican regional forum on sustainable development tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndichiti mofara zvakanaka
sokuisikati sendaba kuvoa ndebele